Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa nezviro kuti kuvhota kuchaenderera mberi kwemamwe maawa gumi nemaviri. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoshora mabatirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Mukuru wemauto ekuRussia Wagner Group vaYevgeny Prigozhin vakafa nezuro mutsaona yendege. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa nezuro kuti kuvhota kwakawedzerwa nemaawa gumi nemaviri mune dzimwe nzvimbo zvichitevera kunonoka kuvhota nenguva kwakaitika nezuro pamusoro pezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisa kushayikwa kwemapepa ekuvhotesa nemagetsi. Kune dzimwe nzvimbo kunonzi kwaive kusina magetsi zvachose, vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Evans Zininga weStudio 7 kuti izvi zviri kuitika hazvipi mucherechedzo wakanaka munyika pamafambisirwo esarudzo.
Sarudzo dzedu hadzisi kufamba zvakanaka. Mapolling station akawanda muHarare havasati vatanga kuvhota. Kuseni zeki yazivisa iyo kuti 23% yemapolling station emuno muHarare ndiyo havhura nenguva. Hasati awana any further update kubva kuzeki, asi tatiri kuziva ndechekuti kukambuzuma uku kuWarren Park uku kune mapolling stations asati atanga kuvhota. By now kwasara almost 2 hours kuti mapolling station avhare.
Zeki inonzi wani yakazivisa kuti nguva yekuti vanhu vagone kuvhota yakazowedzerwa usiku hwose. Zvinoshanda sei izvi?
Hongu zeki yazivisa kuti vanhu vachapiwa 12 hours dzavo, asi zvine chirevo zvino zvazvinoitirwa kuti vanhu vese vanzi vavhote nguva imwe chete. Izvi zvaakutoita kuti zvichoratidza kuti maelection edu haasi aya anogona kuzoerekana asvika paya panonzi pakunzi free and fair.
Nezuro taitaurawo nevamwe vabereki vaiti vaishungurudzwa nevanhu vefazi kunzvimbo dzokuvhotera idzi. Mambo usanganawo nazvo here izvi?
Chimwe chatitambudza pazuva ranhasi inyaya yechikwata chefazi icho changa chichiisa madheski acho avanga vachiti vada kuita maexits polls vachinyora mazita evanhu vamwe tanzwa kuti vanga vachinzi uyai nemaserial number. Izvi zvinhu zvatitambudza chose. Tiri kuziva kuti kumwe kwacho vazobviswa, kumwe nemapuriswa, kumwe nevanhu vavabvisa vachiti hatidi kutyisidzirwa. Hatinozova kuti kune dzimwe nzvimbo dzavaita basa irori rinoratidza kunge kutyisidzira vanhu kuti tichaziva paunenge wavhotera.
Zvino vanhu vasara vasina kuvhota nguva dzakwana nekuzowedzerwa kwadzaita izvi, munhu wese unozowana here mukana wekuvhota?
Hatisi kuziva kuti vanhu vasati vavhota vachawana mukana wekuvhota here, vachavhota rini. Asi zvazviri kureva ndezvekuti izvi zvinhu zvose zvinogona kupedzisira zvaita kuti maresults ava anononoka kubuda.
Vakafanobata chigaro kuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vachitaura parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Asi bato riri kutonga reZANU-PF riri kuramba mhosva yairi kupomerwa yokusvibisa sarudzo, richiti sarudzo dziri kufamba zvakanaka chero paine zvibinga mpinyi zviri zvirikunongedzerwa nemapato anopikisa neva masangano akazvimirira.
Haisiwana edu musangano wabuda tiri kuvhota, vanhu vabuda vari kuvhota, asi tikunzwa kuti apo neapo kwatangiwa zvemusindo neve-TCC. Tinongokurudzira vana vezimbabwe kuti mukaona vanenge vachitsvakana nemusindo, musadzosere, tsvakai mapurisa aite basa ravo, nekuti ichi chirongwa chavagara vakataura kubva kumasure kuti tichange tichida kuita musindo. Vanogona kuvaona kuti njuga dzarema, vaakutsvaka nzira dzekuti election isanzi yafamba zvakanaka. Saka munhu wese ngatingovhotai tichidzokera kudzimba dzedu, tingovhota murunyararo. Vanodaika musindo, tisare takavayanika pachena. Ndatenda.
Avo vange vari mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato rezanu PF Vafarai Marapira, vari parunare kuHarare, naEvans Sininga weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti veruzhinji muZimbabwe vanoratidza chido chikuru chekuvhota, asi Zimbabwe Electoral Commission haisi kuita basa rayo zvakanaka. VaJoey Mabenge vanoti vanhu vanoda kuratidza pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika sezvakaonekwa neuwandu hwevanhu vakamukira kunovhota nezviuro.
Sarudzo idzi dzaitika munguva iyo nyika yanga yamirira sarudzo idzi chose. Isarudzo dzanga dzichiitika panguva iyo veruzhinji vanga vapawo hurumende inotungamirirwa navamunangagwa makore anokwana mashanu kuti vange vachiona kuti vanogona here kana kuti vanoresva basa rekutungamirira nyika nekuifambisira mberi zvakanaka. Saka chatingatotanga kutaura pano inhau yekuti vanhu vaenda musarudzo vakatarisana nenyaya yekuti zvinhu zvaazvichifamba sei mumakore apfuura ayaya. Nyaya yenzara, nyaya yehurombo, nyaya yedumbu, nyaya yekungoti zvinhu zviri kunetsa munyika, nyaya yekungoti mari iri kunetsa kubata, nyaya yekungoti iyo mari yemunyika yanga yareruka isisina kusimba. Ndo zvimwe zvekuti vanhu vaenda vachinge vainazvo mumusoro mavo uyezve mukurarama kwavo kusarudzo.
Mabenge, chii chamakaona, chii chamunofunga pamusoro pesarudzo idzi pari zvino?
Ini ndiri umwe wavo vaita mukana wekutenderera tenderera kunyanya muguta reHarare, ndikazobudawo ndichienda kunze kweHarare kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Hapasati zvapo pabuda ratingati gwaro rinoratidza kuti chii chaonekwa, asi zvandaonawo nezvimwewo zvandiri kunzwawo zviri kuita sekuti chekutanga ndechekuti sangano rezeki rinoita sekuti ranga risina unyatso kunge rakagadzirira kuti rifambise sarudzo iyi zvine unyanzvi sezvavanochimboitawo kumakore ari kumasure uko. Nekuti mukatarisa imimi munzvimbo dzakawanda dziri muguta reHarare, muguta reBruwayo, nemunzvimbo dzakafanana nekunana Mutasa, kunana Chipinge nekunana Mutare chaiko chaiko, mapolling station mazhinji kana kuti nzvimbo dzekuvhotera dzasangana nedambudziko rekuti dzononoka kutanga kuvhota. Vamwe vatononoka zvekutosvika pakutodokerwa naro chairo zuva chaiko, kuda kudokerwa nezuva vasati vatanga kuvhota. Zvinova zvakatyamadza vanhu vakawanda, nekuti mubvunzo wanga ungoripo ndewekuti papa achitaugwa nyaya yekuti mamwe mabalot paper kunyanya emakanzura anga asina kunge asvika, kumwe kwacho kwanga kusina ingi, kumwe kwacho anga achitozopera mabalot paper acho. Saka zvachikatyamadza kuti namadzivira anoita zeki kuti polling station imwe noimwe ine vanhu vane uwandu hwakadai zvachiitika sei kuti vanezenge vachiwanisa dzimwe nzvimbo dzine mabalot paper asina kukwana, uyezve zvachimbogoneka sei kuti munzvimbo zhinji kumaruzevha nedzimwe dzinotonetsa kusvika mabalot paper anga ari kwaakakwana kuvhota kuchiitwa panguva yacho chaiyo chaiyo yakatarwa, dzimwe nzvimbo dzichizenge dzichinonoka idzo dziri kana mumaguta chaimo munotarisirwa kunzi hazvingave zvinonyanya kugozha kuti voting material inge ichisvika ikoko.
Kunonoka kuvhura nzvimbo dzekuvhotera nekushayikwa kwemapepa ekuvhotesa munozviona sei vaMabhenge?
Inyaya inogona kunge yativhiringidzei kufambiswa kwesarudzo. Zvisinei hazvo, tazenge tichingonzwa kuti pamutemo kana mukange mavhura polling station nenhambo dza12 masikati munozongoivharawo na12 madekwani, kana mavhurawo na4 madekwani munozovhurawo munozovharawo na4 mambakwedza. Dambudziko guru riripo nderekuti zvokwadi anomira kubva na6 am kusvika kana na 3 AM ndiani vanhu vanenge varohwa nezhara anozosvika kukati tsvatsvatsva akamirira kuti achavhota ndiani nekuti vamwe vanenge vakutoisa upenyu hwavo panjodzi.
Vamabhenge, takatarisa zvakaitika nezuro izvi, Zimbabwe Electoral Commission inofanira kuita sei?
Ndinoona sekuti pari zvino mamiriro azvaita zeki yaakutofanira kuti ikwinye zvakanyanya chaizvo chaizvo kuti
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Vajoi Mabhenge vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party, Dr. Uriah Zembe, vanoti kukundikana kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kufambisa nemazvo sarudzo dzakaitwa nezuro kwakanyadzisa nyika yeZimbabwe mumaziso evana veZimbabwe nemumaziso epasi pose. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Zembe kuti tinzwe maonero avo.
Zvamunoziva kuti inyika dzakawanda zvikuru namapoka akakokwa kuuya kunanganidza sarudzo dzomuno muZimbabwe. Saka kukundikana kwacho ndinotoshaya tsanangudzo yakazara, asi kunenge kwengozi kana kuti kwamadhimoni chaiko chaiko. Nokuti ike zvino pandiri kuhwereketa nemi kudai, ndinoona panguva yangu kuti yava 9 pm yamanheru omusi wa23 nyamavhuvhu 2023, asi mamwe matunhu izvozvi ari kutotanga kuvhota. Vachinzi nokuti zvivhotiso zvishandiso zvahazvisipo kubva na7 AM pavhura dzimba dzokuvhotera idzi kusvikira na7 PM paanga pachifanira kuvhara, hapana kunge pasvitswa zvakakwanirana kuti vanhu vatange basa ravo rokutsvara hurumende yavo itsva. Saka vanhu vabatwa uyanga, vabatwa unhapwa, vanhu vadzvanyirirwa zvisingabetseri nokukundikana kweZimbabwe Electoral Commission.
Iko kunonoka kuwaniswa kwemapepa ekuvhotesa kumatunhu eHarare neUlawayo kunokanganisa zvakadii zvinobuda musarudzo?
Chinhu chinorwadza ipapa vakandemiri ndechekuti Harare ndiyo ine vavhoti vakawandisisa pagwaro ravavhoti rinodarika maprovhinzi ose ari 10, asi ndiyo yopuwa 23% yemagwaro okuvhotera na7 AM. Zvataura kuti izvo zvaitwa nezeki izvi ndezvekuti vanhu vakawanda vari muHarare vanosvika kumamiriyoni nokuraudzira vashaye mukana wokuvhota nenguva, nokuti vazhinji vaenda kumitsetse. Vamwe vazobva vachiinda mamwe mabasa kana kuti vachibuda muHarare havana kuzokwanisa futi kudzoka kuti vavhote. Zvinotaura kuti imhomho huru yarashikirwa nekodzero yayo yokuvhota nokuda kwokukundikana kweZimbabwe Electoral Commission. Ini ndaonavo kukundikana kwavo pandavhotera paMount Pleasant Constituency. Magwaro ekuvhota ecouncil election anonoka ne3 hours.
Tiri kunzwa kuti pane kupesaniswa kwemazita, mifananidzo nemasimbolo emapato pane vanga vachikwikwidza. Zvinhu zvakabva zvisingafaniri kuonekwa here sarudzo dzisati dzatangwa?
Zvinogona kunge zvakaitwa maune nezeki ichishanda neForever Associates of Zimbabwe, FAZ, namaCIO neZANU-PF.
Tingaona here vari kuongorora sarudzo vachizvidonongora izvi pagwaro ravo ravachange vachizoburisa?
Ndinoda kufunga chose kuti vanga vari muchokwadi, vari muchokwadi kwokuongorora masarudzo edu, vachatonongora zvakawanda zvandatonongora ini pane nezvinotopfurikidza, nokuti ivo vari pasi vachiona zvose zviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri webato reDemocratic Party, Dr. Uriah Zembe, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru wesangano rewagner group va Yevgeny Prigozhin vanonzi vakafane zuro mushure mekudonha kwendege yavo kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero eMoscow. Mundege iyi makange mune vanhu gumi kusanganisa vaBrogzin. Mwedzi miviri yapfuura mauto avaBrogzin anonzi akasvika padyo nekukudubura mutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maiona kadzaneniro vakumana nefaziya varume wei, mazviona here fazi? Kuika kwana kudaro mumatauni kokumaruzevha inoita sei? Vanhu vari kuvhotera kuti mwana womusango aramba ari kumhiri kwenyika uku, imi muti muchita nezuva muri mumaraini muchivhotera mumwe munhu asina zvaanokuitira. Vanhu vezimbabwe ngati muke, vanhu vezimbabwe ngati muke. Haisi nguva yekuti tichama tichavhotera ZANU-PF, kozvo maona kuti maelection edu ari very stambo, hapana kubva 1980 hatamboita maelection dzakada sei iko zvino. Hatina kana mbuvira taita zvinhu zvakadaro. Aiwa munongo watembo arwadziwa, ndarwadziwa ini ndonzi zvorwadza watembo, ndarwadziwa zvakanyanyisa. Ndiri kuna wangu gogo nhasi kwandiri kumanya-manya ndichizama kukurudzira vanhu kuvhota uku.
Zeki, makati makagadzirira maelection, mapepers akushota, maelection ari kunonoka kutanga, vanhu kusvikana 7 vasati vavhota, mapepers asati auya. Munonyadzisa shemu, manyadzisa. Nyika yose yakuzviziva, the whole world yakuzviziva kuti muri kuda kubira maelections avo. Chamisa muofisi rokuenda uri kuna hatitombwa nezvekubirirwa. Kubirira kwenyu kwatokonewa, matokonewa zvachose. Tatoona kuti muri kuda kuriga zvino zvatokona nezita raJesu. Tinoisa Mwari mberi. Chamisa muofisi zvamuri kuita izvo matakanana ini kuenda runo hazvikoni. Chamisa muofisi.
Machampions pagroup A, kana makanzwa kunzi hondo yatanga yatotangira pabhowera nota MP Magarangomba. Tarova vanhu vanga vachiita mastations ekuti vanhu uyai muchinyoresa pano mozoenda unovhota. Ese tabvatora mabhana ese, tatora mabhuku ese, asi hondo yapo manje vachisimudza mota yavari kudya vazara. Vakuita follow up kuteera MP wedu, isusiwo taamota tazaridzawo dzedu tumota. Tirikutenderedzana tiri imomo mbwera no, tatochaya kuno, tatochaya, tatotungidza mwenje kunoku, hatisi kumboita zvekutamba. Kana kuri kwenyu ikoko zvichitonetsa ikoko chichotobhuka chitotsva.
Kwazuva ii vashamarari vateereri, regai ndimbotauravo nemwoyo munyoro. Kosei utungamiriri hwedu hwenyika yedu purezidendi Mnangagwa, kosei muchidzvara mbengo munyika? Komakavira munzi yembengo sei munyika? Komunozviitirei? Ko hamuzivo here kurwadzwa mwoyo nekudeuwa kwake ropa? Ko hamuoni here kuti muri kudzvara mbengo? Itai semunhu mukuru, baba vaMnangagwa. Vanhu vanopandukirana, vanhu vakaurayana, ko zvinokunakidzai here? Ko mungaita baba vorudzii? Ko munoitei? Munodzvara mbengo munyika? Munozoigona here kuikondrora nyika iyi kana noizi yacho ichinge yoitika? Nokuti munotozokondrora nokuurayazve zvakamboitika zvepana 2018. Musadaro baba vaMnangagwa, kufa kwavanhu hakuna kunaka. Vanhu regai vavhote zvakanaka, vavhotere zvavanoda, nyika yongoinda kumberi. Ko munombodaro nei?
Maswera sei pastudio 7 totenda. Please regai nditaure ndichiti uyu murume anonzi Mnangagwa nekabhineti yake vakabvisa kabhineti yavamugabe vachiti yakazara makorowo, yakazara mbavha, yakazara matsotsi. Iye kabhineti yake iko zvino izvi ndo matsotsi azara iko zvino, aakutonga nyika pachitsotsi, aakutonga nyika pachitororo iko zvino izvi. Kana munhu usisadiwa hauchadiwa. Kumanikidza vanhu kutonga ndokuita sei? Kana munhu usisadiwa hauchadiwa. Ukarambwa navanhu kunyange naMwari vakuramba, kunyange nemidzimu yakuramba, kokumanikidzira vanhu ndokuita sei? Asi tiri kurwadzi isusu, hatiasi kutiwadza isusu. Please napota hangu, please napota hangu, zviri kutiwadza. Isusu takungoti zvinenge chinenge chauya ngachiuya hacho, because ndo zvapo, hapana yekutamba, chauya chauya ngachiti. Ndotenda masvita baba chinogura.
Sera seko machampions, nyaya iri kutaurwa naClara ndiri kutobva kutofonerwa inii nemunhu ari kumashonaland central. Hanzi zvanga zvakatorongwa kuti kuchanonoka kuenda mapepers mumaconstituents iwaya anga asina kuwana mapepers. Hanzi kuri kutobva mabhazi ari kutakura vanhu achanovhota manheru. Ndaa kutobatikana asikana. Satiri kukumbira kuti ka vanhu vari mapolling station maagents ngavamire, dai zvichitobvira vanhu vearia iyoyo ngavachitoenda vanomira pamusuo chaipo kuona kuti chii chiri kuitika ipapo.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimboenda kuvatori vedu venhau kuti tinzwe mamiriro akaita zvunhu mangwanani ano. Ngatitangei kunzwa kubva kuna Pasmo Ndlovu ari muHarare. Pasmo, uri kutinzwa here mangwanani?
Mangwanani anonoka, ndinenge ndiri kunzwa zvakanaka.
Ah, zvakanaka. Tibudzeka pamusoro pezvakaitika nezuro muchidimbu.
Chandingataura pari zvino tanonoka ndezvekuti ruzhinji ronga rwakatarisira kuti rurare rwaisa mavhoti. Asi kuti nematambudziko atasangana nawo kuti mapepa akawanda randikati ballot paper range risati rasvitswa panzvimbo dzakawanda dzekuvhotera. Iri ganditaure inini kuWarren Park uko kwatakashanyirawo zvekare panguva dzemanheru vakawanda vanga vachiita voting ipapo. Chakataurawo nevakawanda ngatichitaura kuti isusu hatina kwatinoenda. Chiri kunyanya kufadza tanonoka ndechekuti ruzhinji rwange rwakasvipira kuti varambe vararepo kusvika vakanda mavhoti avo. Ndingataura nevamwe vechikuru chaizvo vakaita sana Gogo Juliana Montio avo ngatichitaura kuti ndicharara pano kusvikira ndaona kuti zvafamba sei. Kwozoitawo vamwe vangachitaurawo kunyaya yekuti havachakwanise kuti vange vari pano. Ndinofunga kuti pane vakafarira zvakabudiswa nehurumende nezuro kuti zuva rekuti mavhoti ange achiitwa riwedzere. Zvakabatsira vakawanda nekuti pane vangachitaura kuti tinofanira kuenda kumabasa, tine zvimwe zvatinenge tichida kuita. Saka ndingati izvozvo ndezvimwewo zvinofadza vakawanda. Kwozoita vamwewo vakataurawo nesu Studio 7 patakasvika kwakaita sekubudiriro kukuwadzana vachitaurawo kuti havana chivimbo kuti zvichabuda zvinenge zvakajeka nekuti pane zvakawanda zviri kutaurika zvapi zviri pamadane mutande zvakawanda zvekuti hanzi pane mukana mukuru wekuti mavhoti ange achikanganisika. Tataurawo zvekare nevamwe vanga vari kubudiriro vachitaura futi kuti sarudzo haina kuitwa nenzira yakanaka. Vachiti vakasvika ma4 AM makuseni kuti vakande mavhoti. Asi kuti vasvika nguva dzinosvika 8 PM tanonoka rega nditaure kuti kunzvimbo yekuwadzana takasvikapo nguva dza10 manheru zvichinzi ballot paper remakanzura ranga richinzi rapera. Asi vabereki vanga vakamirira varipo. Pari zvino rega nditaure nditi takamirira kunzvimbo yeWarren Park tichikona kuti vabereki vakawanda vari kuratidza kuti vari kuenda kuti vange vachipedzisa nyaya dzavo dzekuvhota.
Nyaya vanhu vakazvitora sei, vakazvitambira sei? Pane mheremhere iri kuitika here?
Mheremhere iripo tanonoka. Chandingataura pari zvino ndechekuti vanhu havana kufara nenyaya yemafambiro akaita sarudzo. Vakaonda vari kupomera nekati kanzuro izeti kuti takavapa makore akawanda anosvika 5 years kuti vagadzirire zuva ranhasi. Saka izvi zvazosvika sei pachiri pano nhasi. Uye nyaya ine mutauro ndeyekuti vari kutarisa pane vari kutaura nyaya yekuti maguta akaita seHarare neBulawayo anozivikanwa kuti ndiwo anotsigirwa nemapato anopikisa akaita seCCC sei zvawanikwa nzvimbo idzodzo dziri idzo dzakanganiswa kusvitswa ndikati ballot paper. Asi tichiona nzvimbo dziri kumaruzevha kure kure chaiko vachinzi kuvhota kwanga kuchiitika nenzira yakanaka. Sandeimwe mitauro iripo iyoyo iri kukanganisa vakawanda kunyange vari kuvhota vachifungidzira kuti hazvina kumira zvakanaka.
Pavanhu vauri kuona iko zvinezvi, mubvunzo wangu wokupedzisira Pasmo, pavanhu vauri kuona vachitanga kusvika pokuvhotera, pane mapurisa here? Pane masoja here? Nokuti tiri kunzwa nenyaya yesangano riya rinonzi FAZ. Zviri kufamba zvakadini mangwanani ano?
Chandingataura nditange ndapindura nenyaya yeFAZ. Tanonoka riga nditi muHarare kunzvimbo dzakawanda dzatikafamba kunyange nezuro ndikati usiku chaiwo hatina kukwanisa kunge tichiona ivavavo veFAZ. Kunyange zvedu takataura nevakawanda vari kune dzimwe nzvimbo vachitaura kuti vaivapo vaionekwa asikuti Muharare sepatiri panapa ndinganyeba ndikatitaona vanhu vefazi hapana zviri kuitika zvakatesa izvozvo asi mapurisa hongu pane varipo hatisatonyatsopinda mukati zvedu tanonoka asi kuti panoratidza kuti pane vanhu varipo pane zviri kuitika.
Aiwa ndinotenda Passmore, ndinotenda chaizvo shamwari yangu. Iko zvino tochimboenda kumasvingo timbononzwa kuti kwakamira sei tichitaura naGodfrey Mutimba. Godfrey, mangwanani.
Mangwanani mukoma tanonoka muri sei?
Tiri tadedu ndimi mamukirana nebasa iri. Kwakamira sei kumasvingo?
Ya, kumasvingo pari zvino vanhu vakutanga kutenderedza maresults kupenesatu takaitwa nezuro vachingotiwo pama polling station akabuda vakanda pamasaisai pamasocial media asi nezuro sarudzo dzaka vanhu vakamuka vane uwandu hwavo vachienda kunovhota kunyanya mumadhorobha nemumaruwa umu asi vamwe vaichema-chema nerekuti sarudzo hadzina kuita zvakanaka kumaruwa uko kwainzi kwava kune vanhu vefans vane matebho avo 300 meters away from the polling station vaimanikidza munhu wese aipinda kuzovhota kuti atanga vapa chitupa chavo vonyora mazita avo uye hanzi vavaudza kuti ndai munovhotera pachikoma ipapo izvo zvakaicomplainwa nebato reTCCC kunyanya kunzvimbo dzakaita sekugutu East vari kumirira TCCC ikoko vagift kunese vakataura neStudio 7 vachichema zvikuru kuti kwatin'ai kwamucheka yaora nekwachikonye kwabhafera izvi zvaiwanikwa izvi zvaiitwa futi kuchiredzi kuchiredzi South kubhikita pamwe nekwagutu kugutu South veikoko futi veTCCC vaichema-chema kuti madhisabhuku aimanikidza kuinda nevanhu vakavatungamirira kunovhota uyezve nyaya dzemaassisted voter dzinonzi dzainge dzakaita sekuwanda kumaruwa kunonziwo futi kwakazoita mhirishonga vanhu vapedza kuvhota kubhikita South nekubhikita West pamwe chete nekuchiredzi saka sarudzo idzi vamwe vanoti hadzina kuitwa pachena nekuti vanhu vaivhiringwa nekuvhundusirwa nekutyisirwa kunzi vhoterai pavange vasinga vanga vasingadi nenyaya yekuzotya mhirishonga vamwe ainzi mutungamiri wenyika akatotaura bheti baelectore rerun saka zvinhu zvasakabuda zvanaka parerun pata munhu anichaona moto
wataura pamusoro penyaya yekuti pane vanhu vari kubudisa zvakabuda musarudzo kana kuti zvabuda musarudzo ari kubudisa izvi ndiani zviri kubva here kuzek
hazvisi kubva kuzeki zviri kubva kuvanhu vari kunotora mapikicha zvinenge zvabuda pamapahandi vanhu vapedza kuverenga papolling station mari zvavo dzanonamirwa pamadziro panze iwayo ndo vari kutorwa nevanhuwo zvavo vakavhota nevasina vobva vataka kutenderedza pamasocial media asi zeki haisati yaita official announcement yemari southside.
Godfrey, tinotenda nemashoko ako. Tichange tiri tese zuva rese kusvika nyaya dzedu idzi dzapera. Tinotenda Godfrey. Tasvika. Zvongu yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa nezuro kuti kuvhota kuchaenderera mberi kwemaunoawa 12. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoshora mabatirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Mukuru wemauto ekurussia yewagner group vavagner prigozhin vakafa nezuro mutsaona yendeke. Ndiri Washington DC ndine tanonoka wande ndichikusiyai mumako Makris Gande nenhau dzeIsindebele.